manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 27/2024 makateerera ku studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yeZimbabwe zvikuru panyaya yesarudzo uye nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa munyika mwedzi unouya. Asi veZANU-PF vanoti hapana chiri kunetsa munyika kunze kwevashoma vanopikisa vari kuda kukanganisa musangano weSADC uyo. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi emaOlympics ari kuitirwa kuFrance uyewo zvabuda mutambo wenhabvu wePremier Soccer League watambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbotungamira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yesarudzo dzegore rapera dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka zvakatendwa kana naiyo SADC nemamwe masangano akaita seAfrican Union, European Union, hurumende yeAmerica nevamwe vaongorori vesarudzo. Vachamisa vashorawo nyaya yekusungwa kwevanopikisa pamberi pemusangano weSADC uchaitirwa muHarare mwedzi unouya. Pasina humbowo hurumende yakati pane vanopikisa uye vamwe vemasangano akazvimirira oga vari kuronga kuda kukanganisa musangano weSADC uyu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye gurukota rezvemukati menyika vakazembe vakati vanoda kukanganisa musangano uyu vachasungwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vachamisa.
Nozo angu weZANU-PF kuratidza kunyanyopusa kwavo.
Ko sei muchidaro?
Vanomhanya vachitaura vaMnangagwa vazogadzwa kuita SADC. SADC inofamba ichigadzwa kunyika ichiroteta kunyika dzakasiyana-siyana. Mukana weZimbabwe wanga uchangosvika ike zvino, asi munhu ari kugadzwa inyika iri kugadzwa. Asi nyika haigoni kugadzwa ine maperembudzi kana kugadzwa ine urwere hwakadai, nokuti ukanogadza unorwara. Tinobva taisa chikosoro chiya negosoro riya nechirwere chiya mese muSADC. Saka toda kuti zvigadziriswe izvozvo zvinhu zvakadai izvi nezvimwe zvinhu zvatinazvo zvisina basa makwapa makwapa agezwe abve, tisava netsvina, tisava nekunhuhwa, tisava nekuora, tive nenyika inenge ine chimiro chinoonekera kuti inzoo inogona kutungamirira kuti SADC isaiswe gwembe renyika.
Totarisawo kusungwa kwavatimba nevamwe vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, muri kuzvionawo sei?
Zvakashata, hapana anobvumidzwa kusungwa achinyimwa kunyanyanyanya asina mhosva yapara. Hatitenderani nazvo. Ndo zvimwe zviri kuita kuti tirwe tichirwira kuti nyika ive yakanaka. Takaenda kunorwa hondo yerusununguko kuti munhu ave nekodzero, munhu ave nerusununguko, munhu akwanise kuva nemvumo yekuti asawirirana asingasungwi, munhu asatariswa kuti wabuda mubamani, munhu ave negutsa ruzhinji, munhu ave nerusununguko, munhu ave nemufaro, munhu akwanisewo kuti kana ane pfungwa dzake akadzitsveta haunzi toda kusunga mbira dzako nokuti wataura pfungwa dzako. Saka izvozvo izvo zvinhu zvoda kugadziriswa. Ndo rimwe redambudziko rourwere rwatinahwo. Nyika inganzi inokwanisa kunge ichisvitswa painofanira kusvika kana ine kuzvakada sezvizvi.
Vaimbotungamira bato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi avo vanoti vanopikisa vari kuda kukanganisa musangano weSADC.
Dambudziko ratinoita Blessing nemaopposition atinawo muZimbabwe zvikuru ivava vanozviti triple C in their different colors ndeyekuti vakafanana nomwana unoti kana akaona vaenzi vasvika mumusha ndoo paanoti karamata karamata akakwira pamusoro peTV akawisa chino akarova mai nomugoti akaita sei ndoo dambudziko ratiinaro. Hapana une shungu navo kana vakava macitizens akadzikama anoziva kuti nyika ndeyavo. Kuuya kweSADC kwakanakira munhu wese womuno muZimbabwe.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti kunotiratidza kubatana nevamwe vatakatenderedzana navo vatine zvisungo nazvo kuti tivake nyika dzedu. Saka kana ukava munhu unotora mukana iwoyo kusvibisa zita renyika, kukonzera bvonga mupopoto kuti nyika isagadzikana nokuti kwavanzwa kuti kunouya vaenzi, kuda kuonekwa. Kana uchida kuonekwa bva ukapara mhosva unosungwa.
Ko zvavari kutaurawo kavatogarepi zvekuti mutemo uri kutarisa kuti wabuda mumba mani, vanopikisa vakangoda kungosimudza musoro vanobva vasungwa vokandwa mujeri.
Vana vatimba vane nyaya dzavo dzavakapara dzavakaita zvinhu zviri kunzi kwomutemo. Saka kana mutemo ukange wava kuvabata, haisi nyaya yokunanga munhu nezita, kunanga mhosva yaparwa nomunhu. Saka kana vakaita zvinoita kuti vabatwe nemhosva vanosungwa, kwete vetriple C chete. Kunyange umwewo ungafunga kunoda kupara mhosva achifunga kuti kana kwauya kwaenzi mai nababa havazotori rushamhu vakandidzora, unotodzorwa chete. So ngavaite zvinoita kuti vave vanhu macitizens kwavo yenyika, hakuna unei navo. Asi kana vakapara mhosva vakaita zvinoita kuti vasungwe, vanosungwa.
Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe National Arts Council iri kuti vanhu vanoita zvemitambo vanofanira kuti vapfeke zvipfeko zvenyika kana kuti national dress kushambadzirawo Zimbabwe, vamwe vanoita zvemitambo vacho vanoti kuita izvi kunonetsa sezvo zvave kuitwa sekunge zvipfeko zvebato riri kutonga reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti handi chokwadi sezvo chipfeko ichi sezvo iyo ZANU-PF ine zvipfeko zvayo zvisinei nechipfeko chenyika ichi. Mutoro wedu wenhau Passmont Lovu anoti panyaya inotevera.
Mutambi wechidiki anoshanda akazvimirira Kudzai Madangwa anoti kushandisa zvipfeko zvenyika muzvigadzirwa zvakaita semafirimu zvinodzinga vatengi pamwe nevemabhizimusi vanenge vachida kuvatsigira.
Vanhu vazhinji nyaya yenational dress havasati vaiembresa ende vari kutya kuiaccepta nenyaya yekuti mapindiro yakaita yakaita sekunge iri galia yemusangano. Vanenge vasingade kuti vazodzinge masponsors nemapotential clients, like let's say uda kushandira mabhengi iwo uchiita kunge unoshanda futi nemusangano, zvii zvinoona kuti hazi kunetsa izvozvo.
Asi mumwe anoita zvekusetsa vanhu achiimbawo Taira Chikocho Munetsiwa anozikanwa nerekuti Madam Boss akarombedzwa nebazi rezvekushanyirwa kwenyika nekupfeka chipfeko chenyika paakaenda kuAmerica kumakwikwi makuru eBET Awards. Bazi iri rinoti akasimudza mureza wenyika. Vanongora nezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti kutungamidza zvematongerwo enyika pazvirongwa zvekugadzira nguo idzi ndiko kuri kupa kuti vamwe vasade kudzipfeka.
Zvinoda kuendeswa kumaboka akazvimirira ega, uenda muvanhu onokurukura kuti chatingatore chinomirira nyika pazvipfeko chinhu chakaita sei.
Asi mushandi mukuru muofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira varamba kuti ndezvebato.
Hairambidzi kuenda naye kuchechi, hairambidzi kuenda naye kurali, hairambidzwi kuenda chero kupi kwaunenge uchida kuenda nayo nekuti mucheka wenyika unobatanidza vana vose veZimbabwe. Isu sezanupf tinogamuchira nekuti zvunhu zvinoita kuti vana veZimbabwe vabatane tifambe tisi mhuri imwe chete tichichengetedzana nekuonesana tinomira nacho tichisapota nesimba redu rese.
Vawedzera vachiti
vanenge vachiramba onesana inhau yekuti vanhu vanowana pundutso pakuvenganisa vana veZimbabwe. Asi izvozvo zvinhu zvinodzosa nyika yedu sure. Kana munhu achingoziva kuti shungu dzake ndedzokuti mwana wese weZimbabwe azive kuti Zimbabwe yake ndiyo yakakosha kupfuura chimwe chipi kana chipi.
Mukuru weNational Gallery of Zimbabwe vaRafael Chikukwa vanoti zvakakosha kuti vana veZimbabwe varemekedze zvipfeko zvenyika vosiya zvematongerwo enyika. Nengo yebhodhi reNational Arts Council of Zimbabwe inotungamira chikamu chezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri vaMakaskora vati Zimbabwe handiyo yega iri kukurudzira kupfekwa kwezvipfeko zvenyika.
Zvinhu zvinobatsira kuti tirambe takachengetedza unhu hwedu neidentity yedu. Kazhinji kacho nzira dzekuti tinge tichikurudzira nekushambadza mbatya idzi hadzisi chete kumirira pamwe zuva rimwe chete pagore kana mitambo inenge ichiitika. I think zuva nezuva.
Studio 7 haina kukwanisa kudzwa kubva kumunyori mukuru mubazi rezvemitambo vaNicholas Moyo sezvo vange vasiri pabasa munguva yapfuura uye vange vasati vapindura mibvinzo yatavatumira pataenda pamhepo vachinzi vakabatikana negadziro yemitambo yemaOlympics kuFrance. Mumashoko kuvatori venhau gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodes vakati bazi ravo ndiro rinoona nezvekutengeswa kwejira rechipfeko chenyika uye rinotengeswa nemadhora mana pamita kana kuti $4 per meter. Mudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa ndivo vakaparura urongwa hwechipfeko chenyika ichi musi wa18 Nyamavhuvhu 2021. Chipfeko ichi chine shiri inonzi hungwe iri pamureza wenyika, mavara ari pamureza uyu uye chinotorawo chidavado chekuvaka kubva kumasvingo eZimbabwe kana kuti chevron pattern. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Blessing Zulum. Tinokutambirai vaterere muchirongwa chedu chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum. Chirongwa ichi munosi chipakurirwa naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7. Asi nhasi ndini ndiri kumbofanobata matom echirongwa ichi. Nhasi muchirongwa chedu taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Grace Chirenje, avo vanoita mabasa akasiyana-siyana mukusimudzira madzimai vachishanda nemasangano akazvimiririra nemamwewo mapazi ehurumende. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa nyaya iri kunetsa zvikuru munyika yekupondana nekuda kwemhirizhonga yemudzimba. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akatoburitsawo mashoko kuvatori venhau achiti nyaya dzekupondana nenyaya dzekunetsana mudzimba idzi kana kuti domestic violence dziri kunyanya kuwedzera munyika. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 muzvare Chirenje.
Maita basa waita publishing andikubva kuno.
Muzvare Grace, tiri kuona mazuva ano dzimwe nyaya dziri kunetsa ndedzekuti
mhirizhonga inenge yanyanya muZimbabwe yatingati pakati pevanhurume nevanhukadzi. Ndeimwe nyaya yamuri kumbotarisa nezvayo here?
Nyaya yemhirizhonga pakati pevanhukadzi nevanhurume yawandisa chaizvo. Tikatarisa mapepanhau, tikatarisa nyange pasocial media paya, tinoona kuti nyaya dzose dzawanda dzevanhu vari kuurayana, vari kuzviuraya, nyaya dzose dzati wandei.
Izvi zviri kukonzerwa nei semaonero enyu?
Ini sekuona kwangu ka hatisati tanyatosvika panhamo yekuti tinokoshesa kunyanyanyanya upenyu hwevanhukadzi. Takaongorora, takatarisa, nyange takaona tsvagurudzo dzakaitwa nemasangano akasiyana siyana, tinoona kuti munhukadzi achiri kutarisirwa kuti ari pasi munhurume. Tichitarisa makudziro atinoitwa, tichitarisa mararamiro nemagariro atinoita, pane kakusakoshesana karipo pakati pevanhukadzi nevanhurume. Vanhukadzi vachinyanyisa kutariswa pasi. Asi chino chandinoona zvekare ndechekuti vana veZimbabwe vaakuona zvakawanda nemuburikidza nekufamba mukuverenga neinei. Zvinoita izvo kuti pave nekakusakoshesa upenyu, kunyanyanyanya upenyu hwevanhukadzi. Saka izvi manje zvinoti tsika nemagariro edu atange kungovhiringidzwa kuona kuti nyaya dzemhirizhonga dzati wandei.
Saka izvi semaonero enyu zvingagadziriswa sei, kana kuti tingati chii chamuri kuitawo muchishandawo nemasangano emadzimai?
Icho chatirikuzama kuita ndechekuonesa vanhu kuti mukurarama uku upenyu hwemunhukadzi nehwemunhurume vese vakakosha, hapana ari pasi pemumwe. Chechipiri, kana vanhu vatadza kuwirirana, ngavatsvage rubatsiro zvichida vanoenda kuvanhu vokutaura navo makansela, zvichida vanoenda kumazvichechi, zvichida vanodedza hama neshamwari. Izvozvo zvakatikoshera. Uyezve tinodzidzisa vanhu nezvemitemo kuti kune mitemo yakasiyana siyana iri muno muZimbabwe cheDomestic Violence Act iya. Kune vamapurisa cheko kuVictims Friendly Unit vanokwanisa kubatsira. Sando zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita kuti tikwanise kutaura nevanhukadzi nevanhurume kuti vakokedze ukama hwavo, vasazosvika panyaya dzekuita mhirizhonga.
Asi kana nekuoma kwaita upenyu muzvare chirenje, mamwe madzimai ka anogona kungoti ndofira vana vangu.
Zvekugarira vana ka ritori dambudziko riripo, asi nandisida kuitarisa nemuone iwoyo Blessing. Ndinoona kuti nekuda kwekunesa nekurema kwakuita upenyu nyika yeZimbabwe, vanhu vakawanda vari kushungurudzika mupfungwa. Ndichiita izvo kuti maonero avo upenyu awanikwa chikanganiswa. Saka zvekugarira vana zvanga zvakakosha, asi hazvibatsire zvekuna uchizourayiwa uchigarira vana vacho. Zvinova zvinhu zvinozokanganisa nyange vana vacho wavanga vachida kugarira. Uyezve saka tichinogarira vana, handiti vana vanenge vachiona mashura ari kuitika. Zvichaita izvo kuti vane vavo mashura avari kukura vachiona, vazoitawo mashura iwayo kwavanendewo nevanhu vanodanana navo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Grace Chirenje nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinotenda chaizvo kwamuri nevateereri kuti manipo mukana uno wokutaura, maita basa.
Avo vanga vari muzvare Grace Chirenje, vanoita mabasa ekusimudzira madzimai muupenyu hwavo. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheWomen's Forum svondo rinouya. Iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano revarairidzi reATUS Vaobet Masaraure kuti tinzwe kuti kudzingwa kwaubasa kunosiya papi utungamiri hwavo kusangano reATUS. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMasaraure.
Tinotenda mukoma Jonga. Danu guru ratatora nemagweta edu mushure mekunge taisa musoro pamwe chete tiri kugadzira mapepa ekuti tiende kumatare edzimhosva tichisaita nyaya yeadministrative injustice yakaitwa yekuti panoitwa zvinhu zvekudisaidha contract yangu ye employment ini ndisina kupiwa mukana wekuti tinge ndichipawo muono wangu nezvakaitika. Saka mapepa ose ari kugadzirirwa kana achinge apedzwa achange achiendeswa kumatare. Tichitarisira kuti matare achamanikidzawo employer wangu kuti tinge tichigadzirisana panyaya iripo pakati pedu ine gakava rinodzokera kumashure kusvika kuna 2019. Hazvigoni kuti ndezi ndakamiswa basa ini ndisina kumbobvira ndapiwa mukana wekutaura divi rangu renyaya.
Takanzwa hurumende ichiti imi makatadza kunotora mihoro yenyu zvaita kuti vafunge kuti makaramba basa. Munoti
iyo nyaya yekuti ndakatadza kunotora mari dzangu dzemuhoro inyaya yekunyeba nekuti muhoro wacho haunombobvira wavepo. Chakaitika mukoma jonga kandembiri ndechekuti muna 2019 patakasungwa pamaprotest ekukwira kwepfuel supervisor wangu akamhanya kunomisa salari yangu 14 days dzisati dzambokwana zvinotarisirwa pamutemo. Tarisai kuti ndakasungwa muna January umwe chete handina kutokwanisa kuwana salari. Zvinoreva kuti zvinhu zvakatoitwa zvisiri pamutemo kutovharirwa salari yangu. Pandakabuda ini handina kurwadziwa nazvo ndakanzwa kuti salari yangu yange yasizwa. Musi wa 3 February ndikanyora mapepa nandatori kubasa ndichitozvishandira ndatoshamisika ndawana salari yangu isina kuuya. Ndikaziviswa kuzi yange yasizwa ndikanyora mapepa atiroti basubchain of duty kuti vakwanise kumutsa salari yangu iyo yavanga vavharisa zvisiri pamutemo. Asa vana kumutsa salari ndakashanda kwemwedzi yakati o ndisingatambire kana dhora zvaro asi kubasa ndichienda vana ndichidzidzisa ndichifamba kumahofisi ndichibvunza nyaya yemuhoro wangu haina kumbobvira yagadzirwa. Kusvika ndanyora gwaro renyuto ratoti grievance letter ndichichema nenyaya yekusizwa kwesalari yangu zvisiri pamutemo nekuramba ndichishanda ndisingapiwo muhoro. Tichizivisawo kuti ndakuzenge ndichishanda mazuva mashoma semunhu ari kungoshanda asina mari ari kupiwa. Tikaita nguva yakareba yandaienda kubasa pano neapo kusvikira ndasvika ndikarambidzwa kushanda ndichinzi ndakufanira kumirira kuita hearing. Ndikamira kuti ndiitwe hearing iye haina kuitwa. Tikatanga kunyora maletter of demand yekuti ndibvumidzwe kunge ndichiita basa rangu iro randakapikirwa ndiite ndichirambidzwa kushanda. Totoshamisika ndakuzonyorerwa kuti ndadzipwa basa nenyaya yekuti handina kuteera muhoro wangu. Dzinove nhema dzinongokwanisa kungotaurwa chete kana ndichinge ndisina kupiwa mukana wekupiwa umboo wekuti ndiri munhu akatodzvanyirirwa.
Vateereri vangada kuziva kuti kudzingwa kwenyu basa ukuva masaraure kunosiya papi mashandiro amaamuchiita kusangano reatuzi semutungamiri. Muchakwanisa kuramba muchitungamira varayiridzi here imi musisiri murayiridzi?
Kudzingwa uku kuna chakunokanganisa nekuti vari kutidzinga havasi kuteedzera zviri pamutemo. Basa guru rematrade unions nderekutoprotekta mamembers anenge achivictimizwa. Union yangu itori basa rayo reunion yangu kuti riprojekte kumbunyikidzwa kwandiri kutoitwa naemployer wangu. Zvino ndikati ndambunyikidzwa naemployer mamembers eatuzi wowedzera kundimbunyikidza haasiriwo maitiro atinoita kuatuzi. Kuatuzi tinotarisa vese vanenge vavictimizwa in line of duty nekuti tinoona kuti iyi persecution iri kungototitageta nekuda kwebasa ratinoita.
Ko nhengo dzesangano renyu reatuzi dzakatambira sei kudzingwa kwamakaitwa basa uku?
Ndatambira mashoko etrusigiro akawanda kubva kumamemba zedu vari kunyinyuta zvakanyanya nekushungurudzwa kwatiri kuita uku. Nekuti handisiri ndega ndatanga kudzingwa. Tine mamwe mamemba zedu Secretary for Young Teachers vamuhlanga vakadzingwa musudo, Secretary for Education Research vatavengwa vakadzingwa basa. Tine chairperson wedu Mbire District vari pasuspension. List yacho yakati rebei yemamemba zedu anenge achitagetwa neregime. Saka mamemba zedu anoramba achiwedzera kunyinyuta nedanho rokutorwa nehurumende tichingosimbisana semhuri kuti tibatane tichirwisa udzvanyiriro hwatiri kuona huri pachena huri kuemwa etunyeni yedu nechinangwa chekuda kuiparadza.
Tinotenda vamasaraure. Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reatuzi Vaubert Masaraure muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika mudunhu reCaribbean muchaverengerwa naJonga Kandemiri.
America yakazvipira kuramba ichitsigira mikana inobatanidza kugadzirwa kwepfuma, kukura kweupfumi nekuenzaniswa kwemikana mudunhu reCaribbean. Nhasi rimwe rematambudziko akatarisana nevanhu vedunhu reCaribbean nderekuti vopona sei njodzi dzekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutewedzeri wemukuru weUSAID amai Isobel Coleman vakatuma makore makumi maviri adarika nyika dziro matunhu eLatin America neCaribbean dzarasikirwa nepfuma ingangoenzana nechikamu chimwe chine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 1.7% zveupfumi hwenyika gore roga roga nekuda kwematambudziko ane chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze. Ongororo ichangobva kuitwa neInternational Monetary Fund yakanongedza kuti matanho ekujairira kushanduka kwemamiriro ekunze anoda mari inodarika zana remabhiriyoni emadhora kana kuti $100 billion kana kuti chidimbu chimwe chete pazvitatu zvemari inowanikwa nedunhu reCaribbean. Kuvandudza kugaiwa kwemagetsi nenzira dzekuafambisa nekusimbisa zvivakwa zvaro. Asi mari iyi ichiri shoma kwazvo kana pachitariswa kuti zvinoda mari inosvika trillion imwe chete yemadhora mumakore matanhatu anotevera kubatsira kugadzirira nyika dzichiri kusimukira kunze kweChina kuti dzizadzise zvinangwa zvadzo mune zvemamiriro ekunze. Amai Coleman vakati hapana imwe nzira yekuunganidza nayo mari dzinodiwa mukugadzirisa matambudziko emamiriro ekunze pasina kuwedzera zvakanyanya kwebudiriro yeboka remakambani akazvimirira. Vakati nekudaro kuUSAID nehurumende yeAmerica yose vari kuunza shanduko dzinobatsira kutungamira, kuumba nekukwanisa kusimudzira nadzo makambani akazvimirira kuitira kuti akwanise kushanda zvizere zvine udzamu. Amai Coleman vakati makore manomwe adarika chirongwa chavo chinobatsira nemari yebudiriro pasi rose chinonzi Invest charatidza simba riri mumishandira pamwe yakadaro zvakavhura mukana wemari inoda kusvika kubhiriyoni imwe chete nemamiriyoni mazana matanhatu emadhora kana kuti $1.6 billion kubva kumakambani akazvimirira yekuwedzera budiriro munyika dzinoshandirwa neUSAID kusanganisira dunhu reCaribbean kusvika pari zvino. Hurumende yeAmerica yakaparura zvirongwa zvine chitsama zvekubatsira kuwedzera kutambirika kwekushanduka kwemamiriro ekunze nenzira dzine ushingi dzinoraramika nadzo mudunhu reCaribbean kusanganisira chirongwa cheCaribbean Climate Investment Program nehomwe yeCaribbean Community Resilience Fund. Amai Coleman vakati kunyanga hazvo hurumende dzisina kugadzirira kuita shanduko huru dzekuwana mari yekurwisana nemamiriro ekunze erudzi urwu dzavanoda, nguva zhinji dzakagadzirira kuzvipira kuisa mari dzenyika mukuderedza njodzi dzerudzi urwu dzichigadzira mikana yebudiriro inovimbisa vanoda kudyara mari dzavo nzvimbo dzekushandira dzakasununguka dzichishandisa mari inenge iripo. Vakati budiriro yeremangwana inove ndiyo chete nzira yekuti pakwanise kuunganidzwa zvinodiwa mukurarama, mushandira pamwe unobatanidza makambani ari pasi pehurumende nevakazvimirira. Vakati muhurongwa uhu mune mukana mukuru kwazvo kuwedzera budiriro nepasi rose rinodiwa kuti rive nhaka inosiyirwa zvizvarwa zvichatevera. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika mudunhu reCaribbean. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munawo dzemitambo. Stephen Cox weZimbabwe ndiye atanga kupinda makwikwi kumaOlympics kuParis nhasi, asi abudaye ari pachidano cheChina. Tichitiwo tichitarisa misoro ye tichitarisawo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Arena Movers yarova Capes United 2-1 mutambo watambirwa kuLuveve Stadium nhasi. Aiwa vatereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yeZimbabwe zvikuru panyaya dzesarudzo uyewo kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu pamberi pemusangano weSADC mwedzi unouya. Asi ZANUPF inoti hapana chiri kunetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamulekela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kuNtulikazi 2024 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho esibonayo kwingqubela phambili eyeDNA yezanu eyafutela kudala ngokuthi kunezabantu.
Amabandla aphikisa athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebethwalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu weSADC Summit eHarare.
Bafuna ukwenza udlakela lodlame ngesikhathi lathi Zimbabwe sizafuna ukuthi lungiselele ukuhosta iSADC. Lokhu bekwenzela ukuthi iZimbabwe ihlanjaze, njalo kuyumzamo yokuthi iSADC ipostpone iSummit eZimbabwe.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi abantu laba benza ungekho emthethweni, bagugula ijwabu lobuso abesifazana bengazi ukuthi abaningi abesilisa bathakazelela abansundu abanejwabu labo lokuzalwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebathwalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu weSADC Summit eHarare. Ibandla leCitizens Coalition for Change lamanye athi kawasavunyelwa ukwenza imihlangano, okutsho ukuthi ilizwe selibuswa ngentando nguhulumende weZANU-PF labanye babo. Kula malunga ebandla leli avalelwe entilongweni okwamanje emelele ukuthoniswa amacala okwenza umhlangano okuthiwa wawungekho emthethweni, njalo labanye abayaliswa ukuqhuba imihlangano ejiyeneyo. Uhulumende uthi amabandla la azenzisa ngoba abone ngani iSADC izangenela kudaba lwabo ngesikhathi kulo mhlangano eHarare. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe uthi akumangalisi ukwenzakala kule Zimbabwe okwamanje.
Uhulumende waseZimbabwe nguhulumende ongaselani lokuthi abantu bemzini baza kufika. Bayabopha, bayachaya iloba nini. Kabasakhathali ngamalungelo abantu. Sina sikhula sasisazi ukuthi uma kubuya abantu bemzini ngaleso sikhathi ngazuwone kanjani kawuchaywa. Kodwa lokho esibonayo kwingqubela phambili eyeDNA yezanu eyafukela kudala ngokuhlukumeza abantu. Kusukela kuthathwa uzibuse sabona iziburawuni ziyomramba thina ngesikhathi samgabe oshotlivu kusiya kubo Ranok. Kuyaqhubeka ke namhlanje andumnangagwa lanxa esethethe i-chairmanship yesada.
Manje kutshoni kwekhe lokhu baba Mlalazi nxa sukhangela silungena kwezepolitika?
Lokhu kule sifundo esikhulu esiyi-1 ukubana iSADC yinhlanganiso yama-head of state engenelisiyo ukukhuluma lapho kulohlupho khona. Sesike sabona emuva amanye ama-leaders awamazweni abo Botswana Ian Khama babesenekisa ukubana bakhulume. La ma-leaders esesilawo namhlanje abakhathali ngokuhlukunyezwa kwabantu beZimbabwe. Silesifiso ke ukubana uhulumende waseSouth Africa, waseBotswana, Swaziland, la wonke amazwe aseSADC including iZambia ukuthi bake bathathe uhlangothi lwabantu basuke ohlangothini lukahulumende weZANU-PF. Ngoba usehlukumeze abantu baphila luklubhu wasukuma nje babuya la mabhatani sithi banyathele ikhanda bachaye okuzwayo bakuthiye ulimele wefukile abakhathali. Sesisele nje abantu beZimbabwe into engentandane ezingelo ozinakakelayo.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe obexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okubandla leZANU-PF umnumzana Munashe Mtutsa uthi bazenzisa abaphikisayo.
Kujayelekile nje ukuthi nxa kuzaba lo mhlangano omkhulu ungabe ngowe-SADC kumbe ungabe ngowe-Africa Union kumbe o-United Nations, abamabandla aphikisayo bayakuthanda ukuthi bayabuthana beqalise ukwenza izinto ezenza ukuthi omunye wababotshwe, besenzela ukuthi behlambaze ilizwe leZimbabwe, bezama ukufaka iZimbabwe ukuthi ibe khona ku-agenda yemhlangano leyo ebizwe ngenxa yokuthi kumele ibe khona ingabizelwanga iZimbabwe. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ingene kukhetho ngo-2023 lapho abantu beZimbabwe abakhethe khona ibandla leZANU-PF ePhalamente, bakhetha ubaba uMnangagwa ukuthi akhokhelele okweminyaka emihlanu elandelayo. Yikho-ke kathesi bakhona abalesifiso sokuthi lokho okwenzakala last year kube ngokumisiwayo kungayenzakali. So yikho belokhu besilwa lakathesi. Lakathesi sisiya kuSADC, iZimbabwe yahost iSADC. Umongameli uPresident uMnangagwa uzathatha i-chairmanship ye-SADC. Abakufuni khonokho, bafuna ukwenza udlakela lo dlame ngesikhathi lapho iZimbabwe sizafuna ukuthi ilungiselele ukuhosta i-SADC. Lokhu bekwenzela ukuthi iZimbabwe ihlanjazwe, njalo kuyumzamo yokuthi i-SADC ipostpone i-summit yayo eZimbabwe, lo mongameli uPresident uMnangagwa engangeni ku-SADC as the SADC chairperson. Kodwa yikho ubone uminister we-Home Affairs ubaba uKazembe Kazembe la umongameli upresident ekhuluma ngomngcwabo kababa uBrigadier General Chaminuka ukuthi hayi, asenzeni izinto ngokuthula, asiphileni ngokuthula, siyakhe ilizwe lethu. Labo abafuna ukwenza udlame lodlakela, umthetho uzabajezisa, umthetho uzakwenza ukuthi kuvikeleke isizwe kazi seZimbabwe.
Ye, akusitshele baba Mdudza, ubona zani kutshona konke lokhu, njalo kuya ngaphi?
So lokhu thina njengabontanga abeZANU-PF sithi thina kuyasithokozisa ukubona ukuthi iZimbabwe layo isifakwe kumap nge-development eyenziweyo ngumongameli langebandla lakhe langurhulumente wakhe. Thina kithi kuzithabisa ngawa, siyabona imigwaqo uyalungiswa, sibona ama-networks alungiswa, sibona izinto eziningi ezitshengisa ukuthi izifiso njalo lezithembiso zikamongameli ayezibekile efuna ukukhankasela ukungena ukuba ngumongameli ngo-2023 useqalisile ukuzifeza. Yikho-ke thina kithi sithi hhayi, lokho okwenzakalayo abafuna ukuzama ukuba ngumsindo, bezama ukuzibophisa, besenzani, kababotshwe, ngoba aso sikhathi sakhonokho isikhathi sokwakha ilizwe. Umuntu wonke kabuye ebe part and parcel for laba bakha ilizwe. Umongameli uyatsho ukuthi ilizwe lakhiwa libuswe lithandazwele ngabanikazi balo.
Umnumzana Monashe Mdudza, lilunga lebandla leZANU-PF, bexoxa leStudio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa.
Kweze emaphandleni, induna sezikhuthaze uZulu emaphandleni ukuthi abelane ngokulingeneyo ukudla okuvela kuhulumende ukuze kungabi khona ozabulawa yindlala. Udubo lwamanzi kanye lokuswelakala kwamadlelo ezifuyo ngokunye osokutshayisa izakhamizi ngamakhanda. U-Albert Ncube usipha lolo daba.
Lanxa uhulumende sesungule uhlelo lwesiphala senkosi lapho induna lazo ezizabela uZulu oselwayo ukudla, iningi lezakhamizi zithi lokhu kudla kakwenele uZulu olambayo. Unkosikazi Eunice Moyo wayisakhamuzi sensimbi eGaranemba uthi baphakathi kwendlala enkulu.
Indlala iningi kakhulu ekhaya, abantu siyalamba, namanzi vele kakudla, siphila nzima. Le nkomo zinjani sezisifa, kulatshani njengoba ubona kunje kuwomile. Umumbu basiphile nje khathesi, siphiwe khonokho nje kokuthi siyagayisa, kodwa saphiwa abanye, abanye kabaphiwanga. Usuthi khonokho kuphiwe lawe usucuphela yena lowo makhelwane, ngoba kunzima ukuthi wena udle omunye wakho enjani engalakudla.
Umnumzana Khumbulani Moyo ohlale esigabeni lesi uthi labantwana besikolo bathole nzima ngendlala.
Uzuzwele umntwana esiye esikolo ekuseni, umbone ihambe nonobele, uzuphose umbuzo ukuthi wanunubala uhamba njani, i-anse iyabika ukuthi angidlanga lutho. So umntwana nxa esiye esikolo engadlanga lutho kugcina kum-afektha lasezifundweni zakhe, agcine engasafundanga kuhle njengabanye ngoba uyahlutshwa indlala.
Khuluma ngesikhathi kugcotshwa induna uRhatalala eMawaza, induna ematshetsheni uMnumzana Mbiko Masuku ukhuthaze uZulu ukuthi anakekelane ngalesi sikhathi sendlala.
Nxa udinga indawo yokulala, qala kwakuthuqa uzwe umsindo, ngezwa abantwana bebanga umsindo, ngisusazi ukuthi basuthi la uzaphekela udle. kathesi kukhangelwa izinja ungabona inji icakile ayidlule phambili konke lokho kwenziwa ngumumo esikuwo owendlala kuyadingeka ke ukuthi sisondelelane sibe seduze duze sonke sincedisana
inkokheli yezinduna umjane khumalo uthi urhulumente sengeze ukudla ukupha uzulu ukuze kulwisane lendlala
phezu kwalokho elikuncediswa ngakho ngabe-social welfare unika amasaka alikhulu 100 iwadi ngayinye ngayinye ngohlelo lwesiphala senkosi iqala ngabantu abaswelayo mhlawumbe abangangenanga ku-welfare le muli lapho abantwana abagcinane khona bebodwa lezigoga
uphinde waxwayisa abanye bakhe ukuthi bazabotshwa nxa bengaphambula lokhu kudla
kungathi umumbulo uzonceda abantu abalambayo thina bese siqoqoda ijele sesiwuthengisile lowo mumbu ingabe sesinika bemuli yethu kuphela singasaniki abantu laba ukuthiwe sibanike asincedise imuli zonke ukuba zingafi ngendlala ikhona indlala lonyaka asithandabuze
kusenjalo izakhamizi zedambashoko sezisungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ukuze zithole ukwelatshwa eduzane umnumzana sikhululiwe dube udokwamanzi sebeyakhe ibhokisi kodwa babhekane le ndube ezithize
kusese imizamo yami yezakhamizi ukusebenza konke lapha kuhamba kancane kakhulu obhilida bavolontiya kuyake ukuthi kungadobhakala imali encane nje baphonge uphoselo singeke sithi bayabhadalwa yikho kuhamba kancane bakha kuphela ngolwesithathu lawa amanye amalanga besakha kwezinye indawo so ukuthi singathola mhlawumbe umuntu ongasincedisa idona obhilida baphiwe imali bengakha almost every day
umnumzana Mbekezeli Ndlovu odlala kule ndawo uthi kubalulekile ukuthi likliniki yakhiwe ngokuphangisa
ikliniki esilikwe ikhatshana estenmo ikhatshana kwanda kukhatshana so indlela zokuhamba zithwalisa abantu nzima so zizama ukuthi abantu bangabi lohlupho olukhulu xa bethe baphatheka basondele khona peduzana kanti asikhangelelanga ukuthi izasiza idambashoko village yodwa akhona ama-villages aseduza njengemagedleni ishake lapha eshale nsindi lapha labo bazasizakala khonapha labo ngabe nje ngabe siyafisa ukuthi labo ngabe baphatheka sincediseni ngoba nxa isiphelile akula muntu ovalelwayo
iningi lezakhamizi lihamba umango omude emaphandleni ukuyafinyelela ezempilakahle okudalwa kuswelakala kwempilo kwesinye isikhathi ngimele umsakazo we-studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube
ake sizwe imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leChina selenqabile ukuthatha inyathelo kulandela ukukhuthazwa ngamazwe omhlaba ukuthi lihloniphe ilungelo loluntu. EleChina lenqabe imizamo eminingi elohlonzi eyenziwa kusetshenziswa ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba oluhlola eziphathelane lamalungelo oluntu olwe-UN Human Rights Council's Universal Periodic Review. Ilizwe leMelika liyasola ukwephulwa kwamalungelo oluntu eTibet, iNamongolia, leChina, ukubulawa kwabantu okulokhe kusenzakala kanye lamacala adalwa eXinjiang lokungahlonitshwa kwamalungelo lenkululeko yabantu beHong Kong. Izenzo zeChina zibonisa ukuthi ilizwe lelo liyala ukulandela izixwayiso zomanyano we-United Nations ngemva kokuhlolisisa njalo liyephula amalungelo liphinde lidelele ukuzimisela kwamanye amazwe lezomthetho ukukhuthaza ukuthi kulandelwe imithetho njalo kuvikelwe amalungelo abantu. Uhulumeni weMelika uzethula izijeziso ngokungavumeli iziphathamandla zikahulumende weChina ukuthi zithole ilungelo lokuvakatsha amavisa ngoba ziphatheke ekuhlukumezeni lekubandlululeni abokholo lomhlobo othile. Sithi ilizwe leChina kufanele lilandele iziqondiso zokunanza amalungelo oluntu ezeUniversal Declaration of Human Rights njalo lamukele inkuthazo eliyiphiwe kuwona lo umnyaka kusenziwa inhlolisiso yokuphathwa kwamalungelo e-Universal Periodic Review lokuthi likhulule abantu beChina ababotshwa mahlayana njalo ngokungekho emthethweni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Kethiwe Bebe, ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party, sicubungula udaba lwegugurawundi okukhangelelwe ukuthi kukhulunywe ngalo emphakathini kungabekwa ilanga emhlanganweni ekhokhelwa zinduna.
Ngelela msakazi labalaleli yethina silibandla lemthwakazi Republic Party sisakholelwa ukuthi izinduna azilayo ijurisdiction over udaba lombhuqazwe. Izinduna ngama victims. Ngike ngafaka iexample yenduna uMathe ende uthola ukuthi umntana nayo nguye kathe oseyinduna uphatha njani udaba lapho laye athinteka khona. So silibandla lemthwakazi Republic Party sisakholelwa ukuthi izinduna azifanele ukuthi ziluphathe loludaba njengayo yonke imbhuqazwe. United Nations iyacaca ukuthi kumele luphenywe kumbe luphathwe independent commission ebona ngezembhuqazwe.
Sisanda ukuxoxa lezinduna kuona lo umsakazo kuvulwa ngokusemthethweni uhlelo lolo. Zithi zona uhulumende wakubeka kwacaca ukuthi abantu yiba bazazikhulumela ukuthi bafuna udaba lolu luphathwe njani. Lithini ngokuthi abantu bazikhulumele?
Ukuthi abantu bezikhulumele kulungile ngoba into kumele ibe victim centered, kodwa esikusolayo ukuthi lukhokhelwa ngubani, bazikhulumela kubani, othunywe ngubani, oreporta kubani. Izinduna zireporta kuye nalo owaba lesandla othintekayo futhi khona lapho. Kulapho thina esisola khona. Kodwa kufanele ukuthi abantu bezikhulumele, kodwa phela kumele kucace ukuthi bazikhulumela kubani.
Ubone ngani abantu bazasukumela phezulu yini ngobuningi babo babesifazana labo ababikwa badliwe ngulwa?
Amboni msakazi labalaleli ukuthi yibo bonke abazabalaso isibindi sokusukuma. Remember ukuthi izinto ezenzakalayo they left psychological scars and physical scars as well. Physical scars can heal but psychological scars. Mina ngikholela ukuthi if uhulumende ube genuine ngamhla umbe uqale wa release ama counselors lama maybe psychological clinical psychologist ukuthi abantu beqale bethiwe i counseling bekhuthazwe ukuthi bebe lesibindi ledlabuzani yokuthi lento besukume bebhekane layo bekhulume. But kumanje awukwazi ukuhamba ku victim ufike nje uthi khuluma ngayo yonke lento. So angiboni njalo futhi sinanzelela ukuthi yena uhulumende wezanu PF kusukela ngesikhathi kuthunjwa ama tourist kuba lesikhathi lapho ababe hamba be investigator khona bethu obonileyo kakhulume and I'm sure namhlanje kusasengqondweni zabantu ukuthi ngempela ngempela ngizakhuluma kumbe ngilale sendlandelwa ebusuku ngizakhuluma ngisefo okunganani. Akula guarantee ukuthi abantu basefu ngoba uhulumende lo onguye futhi owathintekayo kulowo kudaba nguye olokhu ebusa, nguye olokhu namhlanje esibusa ngendlela yokuthi asinayo i-freedom of speech le-freedom after speech. So khonapho kusasenzima abantu bazwisaba izinto eziningi kodwa abanye bazosukuma. Kodwa abantu ngoba vele abafani, angeke ngitho ngempela ukuthi bonke abantu bazoyimela. Amboni besukuma ngobuningi kumbe amboni besukuma bonke ngenxa yezizathu lezi esengiziqambile.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Kethiwe Bebe, ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Kusigaba liphuma lendaba lijone lendaba. Abanye osifazana bathi basebenzisa imithi etshiyeneyo yokuhluba ijwabu labo ukuze libe mhlophe ukwenzela ukuthi babukeke emphakathini. Abezempilakahle bathi abantu laba badlala ngempilo yabo ngoba okunye abakusebenzisayo kudala imikhuhlane etshiyeneyo. Labesilisa labo bathi
ubuhle bowesifazana inhliziyo hatshi ijwabu elimhlophe. Kubika uBathabile Masuku.
Abesifazana batholakala bezitshintsha ijwabu labo ikakhulu ubuso ngoba bekholwa ukuba ubuhle ngumbala wejwabu. Lokhu bakwenza ngokusebenzisa imithi abayithenga emigwaqweni ngudlu ngoba ingavunyelwa ukusetshenziswa ngokusemthethweni. Eminye yale imithi igoqela ihydroquinone esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ephathelane lejwabu, amanye amafutha agcotshwayo lemithi etholakala kumajekiseni. Unkosikazi Cassandra Siwela uthi ziningi izizathu ezenza besebenzise imithi eyokutshintsha ijwabu.
Indaba leyo kugcoba le isisukala yakhatshana e-high school khona ngaleyo ngubani wasiba lamajaha ngenalwana wayelombala wawukhanya. Njalo kukhathesi nxa susenelisa ukuthi uzithengele amafutha la owuthi ugcobe, vele uzathenga ngugcobe la kwenza ukuthi la ube ngumuntu phakathi emphakathini. Okunye futhi lezi nsuku abesilisa abasadingi okwemtshado lokhu sebekhangela ubuhle bomuntu phandle lapha. Lanxa ngisiya kwi-interview nje yebo amaphepha azakhangelwa kodwa kuyakhangela lawe phandle ukuthi lawo ukhangeleka unjani.
Baningi abenza lokhu eZimbabwe kodwa kulabanye abathi akuncedi lutho okwenziwa ngabanye abesifazane. Unkosikazi Janet Mbambo, umhlali wakoBulawayo, uyakusola kakhulu ukutshintsha ijwabu umuntu abemhlophe.
Omama kumele beyekele ukugcobisa, kumele beyekele ukugcobisa amafutha lawa abatshintsha imbala. Umuntu kahlale ngumbala wakhe ayiwona azala ngawo, hayi ukuthi ngobe sekhulile sebona selamakhethi emadodeni setshintsha umbala. Uyathola umuntu selamabalabala efesini ngenxa yezinto ezinjengazona lezi, sekhanya imithambo yegazi akasaqedakali ngenxa yokufuna ukutshintsha. Asitshiyeni into ezinjengazona lezi ziyazilimaza.
Kunabesilisa labo abathi ukutshintsha ijwabu akutsho lutho. Umnumzana Jabulani Ndlovu, umhlali wakoBulawayo, uthi ukugcoba amafutha atshiyeneyo akwenzi owesifazane abukeke okwedlula olojabu elimnyama ngoba ubuhle bomuntu yinhliziyo yakhe.
Abantu abangabomama lezi nsuku bayablitsha kakhulu iskin. Kibo bathi ukuthi bekhangeleke bebahle kodwa uyathola umunye nxa eseswelele into lezokublitsha iskin sesingane sesingokunye. La kuvele ubuhle bomuntu abukho ngaphandle, kusekucabangeni, kusendleleni aziphatha ngayo. So kuba nje ngama-slay queen kodwa akula lutho oluphumayo. Akula muntu ongathola umendo ngakho lokho. Kuzothi so xa sokuphelile ubuhle lobuyana bokublitsha umuntu siza kubona ukuthi uyini vele wena ngokwakho.
Udokotela Derek Matsika osebenza koBulawayo uthi miningi imikhuhlane ebangwa yokugcoba imithi etshintsha ijwabu lomuntu libe mhlophe.
Kuzafika isikhathi lapho umuntu longasasebenzi khona, kuthi uthi uzawuyela ukhala yakho kode kubuyelene ekukhaleni yakho, kuyabe sokulamanya inhlupho ezinjengama skin cancer. Enye futhi imithi leyo emningi ilalokhu esithi ngama-steroids amaningi. Nama-steroids yinto ethi ngangena emzimbeni la iyaphambanisa futhi ukusebenza komzimba, igcine yenza ukuthi umuntu egcine esiba le-BP labochukela. Yikho isiyanda ukuthi nxa uthatha into qala ucheck-e lobodokotela ukuthi yikho yini, ungathathi ukuthi udumile and ungaphuza ufika esibhedlela kuyakwanza uthatha nempilo yakho njalo futhi.
Inhlanganiso ye-Medicines Control Authority of Zimbabwe ithi abantu kumele behluze imithi bengakayisebenzisi ngoba iyingozi eminingi esetshenziswayo ukuguqula ijwabu lomuntu libe mhlophe. Ithi eminye idala imikhuhlane enjengemvukuzane yejwabu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
So isikhathi sabalaleli.
Studio 7 linjani basakazi? Hayi basakazi, kanti sadeki into ekhona vele kumbe into engekho? Kanti sadeki isebenza njani? Ngoba manje isadeki igijima iya khona ngale eZimbabwe iya indoza nalowo muntu yiwo abakhuluma ukuthi ukhetho lube lungakhululekanga. Njalo isadeki icabanga ukuthi ukuthanyelela izibi ngaphansi kwamakhapethi kuzanceda ngani? Okubuhlungu ukuthi bona labo bantu abagijima bethi bayisadeki batshona behoza abantu beZimbabwe emazweni abo, behlukuluza abantu baseZimbabwe emazweni abo, besazi isizathu sokuthi abantu baseZimbabwe beze bebe emazweni abo yini.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7, ngajabula i-audio mayingafundwa la kule nto esihlukumezayo thina. Kati why sokumele ukuthi isadiki ihambe iyewenza umhlangano eZimbabwe ukuthi yefake umnangakho ukuthi ebe ngomkhulu wesadiki? ukhethwa zange luhambe kahle isadiki kaingene la manje sebe kugqibela lokhu into le yasihlupa kakhulu
siyavuka studio 7 elisiphathela indaba njalo nje nsuku zonke kubuhlungu lokho esikubonayo kusenzakala elizweni lakithi kusenziwa ngukhulumeni weZANU-PF angazi ukuthi ungubani wamncomayo ukuthi ma uchaya abantu noma ubopha abantu uyabo ungukhulumeni olungileyo ukuthi wanconywa ngubani ngoba ayikho right lento oyenzayo manje kuhlukunyezwa izingane kuhlukunyezwa sopolitiki kwa abantu mabangahlangani kodwa bona bayahlangana
siyalibonani kuStudio 7 hayi siyalibonga bakithi kuStudio 7 ngendlela elikhuluma ngayo lalokho elichazisela ngakho caba ukuthi masingabantu sonkeni siyawazi wamazwi lwakhulumayo kodwa ke into esuka ihlaba isiphendule ihlaba izinhliziyo ma ukuthi amagama la akhulunywa mnakawo esithi abantu bemandebeleni abatshontsha ebasuka betshontsha e-South Africa usho bani abantu abasuka betshontsha e-South Africa thina singakwazi ke lokho
laba ngabanye abalaleli beStudio 7 abasithumezela imilayezelo yabo kuWhatsApp nantu ke uhlelo lwenu labaculi
Yes, sir, bona ninjani igama unkosana isibongo okhumalo siyabonga kakhulu kubasakazi kaloku sibe siphile ithuba lokuthi manje sikhulume emsakazweni siyabonga kakhulu mina umanager kaNtombi Khumalo kanti ke uNtombi Khumalo uphuma eZimbabwe eVictoria Falls eMkhosana siyabonga kakhulu kulokudla esiliphekela khona laphana ukushacha mabhodo nabantu beluyisele ukudla kwendlebe kuyalunga lunga impela singakhohlwa ukubingelela lani basakazi silibingelela kakhulu sithi silithanda lonke singakhohlwa ukubingelela futhi labalandeli lani balandeli manje siyalithanda sithi support yenu siqhubekele isupport isikhathi zonke kuze kwenze ukuthi uNtombi aqhubekele phambili njengomculo ngoba intombazana manje ekhule vele ithanda into zomculo siyaqhubekela siyaphambili nakanjani nakanjani siyaqhubekela phambili bantu babe ready for ukuzayo ukushasha ukudla kwendlela ngiyathanda lonke lo Ntombi yalithanda siyabona
kulo Ntombi Khumalo yadinda ke lo mama singakuhlwana isihlobo sikasikhangela ezinye izinhloko zendaba ezigokhela namhlanje amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebatholise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Summit eHarare kodwa ibandla leZANU-PF lithi abantu laba benza ungekho emthethweni abaguqula ijwabu libe mhlophe nke bathi bawezela ukuthi babukeke emphakathini sikuba lapha uhlelo lethu lamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.